Mukuru anoona nezvevashandi muMDCT vasesewo zvidzai vaudza Studio 7 kuti vachamisa vadomawo vamwe vanhu kuti vatore zvimwe zvigaro kuti basa rinyatsofamba zvakanaka vachigadzirira sadzo dzemusuwa 30 chikunguru.
Tina vatimba vanenge vachishanda kutarisa zviri kuitika kuzeki. Tina Dr. Nguleko Sibanda vanenge vari mutauriri director wa president, sezvamunoziva kuti anga ari mutauri wa president. Ava kumira kuGoromonzi West senhengo yeParliament, anotarisira kuti achabudirira ikoko. Tine vamiririri vekunze kwenyika, in line with nyaya dzedu dzokuti tinorumbidza nokuziva kuti vana vedu vari mudiaspora vane basa rokuita, vanoziva zvekudiaspora nezvemunyika, ndo vachange vachimiririra zvitinhu.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti vatamborinyoka vange vave kutadza kuita basa ravo zvizere, sezvo vange vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga rutsigiro kuGoromonzi West, uko kwavari kutarisirwa kukwikwidzana navaenergy mutori veZANU PF musarudzo dzeparamende. Vamwe vadomwa ndiva Jameson Timba, avo vave mumiriri wavachamisa pasarudzo, muzvare Yvonne Mahlunge, mumiriri weMDCT kuBritain, vaRalph Black ndovasarudzwa kumirira kuAmerica, vaAustin Moyo vachimirira kuSouth Africa, vaMatula Lusinga vachimirira bato kuAfrican Union, muzvare Grace Kwinje ndovari kumirira bato kuEuropean Union, uko vaElliot Pebe vachiona nezvemabhizinesi kuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.